Vachita wanasi mchinoi pa musangano wa vaita ne vatorewe nau mumwe mukuru we mapurisa assistant commissioner Martin Nyirenda vati mashandiro avanga vachiita muutongi hwevaimbo vemutungamiri wenyika varobert Mugabe haasi anofanirwa kunge achiitwa nemapurisa nekudaro vave kuvandudza mashandiro avo.
Mapurisa vakasvika pachidanho chekuti haasi pakuvachiisa basa rimwe, saka nekudaro zvazvakutiomera kushanda basa redu semapurisa. Saka mukuru wemapurisa anova komishina general of police vati G Matanga vakaona zvakakodzera kuti tite come up with a new team in the Zimbabwe Republic Police. Team yedu inotiyo zetarapi rebranding to restore public confidence for peace and economic development in the Zimbabwe Republic.
Vanyirenda vati mukuvandudza mashandiro emapurisa vari kudzidzisa kana kuyeuchidza mapurisa ose mashandiro akanaka sezvinodiwa nemutemo.
The rebranding process is Zimbabwe Republic Police. Tine retraining iri kuitwa yemapurisa as we speak right now.
Asi vatendai musonza ava vane nyaya iri kumatare dzimhosva yekunyomba vamugabe vati havaone mapurisa achichinja mashandiro avo. Vamusonza vati chingangoshanduka pamashandiro emapurisa kungoti vanenge votevedzera zviri kuda hurumende iripo yava Emmerson Mnangagwa vachisiya zvaiitwa pasi pavamugabe.
Hapana chinochinja because nyaya yatiri kutaura yemapurisa ine nhoroondo yekuti ukama hwavo neyamuri kuti new dispensation wakambomira sei, wakatanga wakamira sei ende iye manje wamira sei. Hanesi kana muri kutaurirana chenji kuvandudzika kwekuti vachiita zvinhu madirwo azvinoitwa naMnangagwaveko, vachisiya kuita maitiro azvaitiwa kunge zvinge zviri naMugabe.
Vamusonza vati mapurisa anofanirwa kuita basa ravo asingarerekere kumapato ezvematongerwo enyika asi kutevedzera zvinodiwa nemutemo inobata mashandiro emapurisa.
Chenji yatinenge tichida ndeyekuti mapurisa aite basa ravo maitirwo anofanirwa kunge zvichiitwa, handi semanyorerwo azvakaitwa mutezo chakadaro. Zvisina chekuita nezvematongerwo enyika zvekurerekera kuhungirikira kubato rine chekuita nematongerwo enyika, vaite basa ravo semapurisa.
Mukuru weboka reMedia Institute of Southern Africa kana kuti MISA Zimbabwe vatsavani mwoyo vati kudzidziswa patsva kuri kuitwa mapurisa hakuyamure kana vakasashandura mashandiro avachaita.
SemiSA Zimbabwe tinoona kuti mapurisa edu apinda muchirongwa chaanoti icho chekushandura uvepo hwavo kana kuti rebranding muchingezi. Mubvunzo mukuru ndewekuti kuita rebranding yavari kuita kana kushandurudza maitiro avo kuchaunza here shanduko mumabasa avo? Vana mazvikokota vekushandurwa kwemabato kana kuti kwemakambani kana mabhizimusi vanotaura vachiti kuita rebranding kuchinja unhu, kuchinja zviito zvemusangano unenge wachitaurwa nezvavo kana kambani iri kutaurwa nezvavo. Saka isu mukutaura kwedu ndeko kuti ngavasangochinja zita zvogumira ipapo, vosiya zviito zviri muzita idzva.
Vamoyo vati vakatombotaura nemapurisa muna 2016 vakamboita sevashandura mashandiro avo asi vati dzidziso itsva iyi yakatadza kugamuchirika sezvo mapurisa akatangazve mabasa avo asina kunaka ekusunga vanhu vanenge vasina mhosva vakaita sevatore venhau vanoita zvemutambo pamwe nevanotengesa mumigwagwa kuti vararame.
Zvaita kuti tione ndo zvatinoona zvevakomana nevasikana vedu Richard vachibirwa chiudzi chinokachidzwa vari pakati pemushando. Ndo zvatinoonawo zvakare kurowa kuatapi na wajita mabasa au saka izi nikuye sepa nikuwa jifu jura nao mapulisa kipingirana ni wano ntengesa mkwa kwa izi sunisino kanganisa chimiroche mapulisa edu chino kanganisa kudaro arisizita kasi unu unu wavo ukashandurwa ukashandurwa ukando wavo chuona kuti wakapwe nao mane basa nusikirwa ni mbundirore mkemo
kujange hazo mapulisa alikuziziswa nzira zakanaka zikuita mabasa avo nyanzi munyaze kodzero dzevanhu zvinoti mapurisa achiri kushandiswa mune zvematongerwo enyika mwedzi wapera vanorwira kodzero dzevanhu vanomwe vakasungwa vachibva kumusangano wekodzero dzevanhu kumaldives vakapomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende muchiitiko chinoonekwa nevakawanda vanorwira kodzero dzevanhu sekushandiswa kwemapurisa munyaya dzezvematongerwo enyika ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini Arthur Chigoriwa.